Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tunosangana zvakare manero anasi uri musi wechina ndira 11/2024 makaterera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reHuman Rights Watch roburitsa gwaro remamiriro akaita kodzero dzevanhu pasi rose richiti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kumbonyekedza kodzero dzevanhu zvakanyanya. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura maonero azvo pakurimirana kumugano kweZimbabwe neAmerica. Vanhu voyambirwa kuti vangwarire mafashamu yemvura pamwe nemheni. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch nhasi raparura gwaro riri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose kana kuti World Report 2024. Gwaro iri riri kutarisa nyika zana.
Isu sebato reZANU-PF tagara hatina chinotaugwa neHuman Rights Watch chatinoteerera kana kuremekedza.
Nechikonzero cheivamarapira.
Nekuti bato reHuman Rights Watch ibato risingatsvakane nechokwadi, ibato rinotsvakana neagenda, ibato rinotsvakana nekufambisa nhau yavo, ingava yakabatwa nechokwadi kana nanhema, havanei nazvo chavo kungofambisa mashoko enhema.
Saka pane zvose zvavanoburitsa hamutenderane nazvo, kana chimwe chete zvacho.
Hakuna ripoti inoburitswa neHuman Rights Watch yatisingaseki tichifumura nhema dzinenge dziri mukati mayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananze.
Zvinhu zvinosuwisa zvikuru kuti Zimbabwe inenge iri number 1 panhau dzekushungurudza vanhu, panhau dzekuviolata mahuman rights semaonero atiri kuita muripoti yeHuman Rights Watch yabuda yekuti Zimbabwe ndo iri pamusoro panhau dzekutora vanhu, panhau dzekurova vanhu, panhau dzekusunga vanhu zvinechekuita nematongerwo enyika, vatapi venhau nemahuman rights defenders akasiyana siyana. Zvinhu zvinosvodesa, zvinhu zvisina kunaka, zvinosuwisa nyika, zvinopa kutya mukati mevanhu.
Kutya kuti kudi vamukwananzi mungajekesa.
Zvino kana hurumende yedu iri pamberi pokuita zvinhu zvakashata kudai, vanhu vanogara sei, vanovimba nayo sei, security nesafety yevanhu inobva kupi? Saka haiwa, hatisi kufara nazvo izvi. Zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti tirambe takatsimbira kudai paitwa sarudzo idzva.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Pasarudzo hurumende ine chido nevanhu, inoremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi. Blessing aita hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mutungamiri wesangano reZimbabwe NGO Forum waWilbert Mandinde.
Tinoramba tichitambudzika zvikuru nenyaya yekodzero dzevanhu batiro watiri kuitwa muZimbabwe. Zvikuru kana takatarisa gwaro rabva kuHuman Rights Watch richitarisa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra2023. Chokwadi mugore ra2023 nyika yeZimbabwe kwatakaenda kusarudzo. Kwavakauya kuzoona sarudzo idzodzo dzakafamba sei, isu sevana veZimbabwe vanova vana vakavhotawo, takaongororawo, takanga tiri ma-accredited observers, takatendererawo tichiona kuti zvakanga zvakamira sei.
Zvii zvamakaona vaMandinde zvinopa kuti muti sarudzo dzinofamba zvakanaka?
takaona kubva kukambena kunetsa kwazvaiita musi wemaelection tikaonese kunetsa kwazvakaita muno muHarare matiri kune mamwe matunhu akasingafanana naBulawayo newana Mutare uko ballot boxes akanonoka kuenda.
Asi kave ZANU-PF vari kuti vakakunda zvine mutsindo musarudzo idzi.
Chokwadi zvekuramba tichinzi sarudzo dzakafamba zvakanaka. Tese tinoziva kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. VeSADC vakadaro, veUV vakadaro, veKatasenda vakadaro. Saka ivo vega ndivo varungo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Sarudzo dzinofanira kunzi dzifambe zvakanaka zvinenge zvichionekwa nemunhu wese. Zvinonga zvinhu zvokuti vanhu vanobvuma vese kuti dzafamba zvakanaka. Asi mushure mezvo tinoramba tichiona nyaya dzekutapwa kwevanhu. Toramba tichiona nyaya dzekuti vanhu vanoramba vachisungwa zvikuru avo vanenge vachirwe kumaopposition political parties.
Muunga pamuenzaniso ipapo.
Toramba tichitaura zvakare nyaya yavasikala ava vane more than 600 days. Vari muusungwa nenyaya dzezvematongero enyika. Nokudaro hapana chatiri kuona chitsva pazvinhu izvozvo. Zvinhu zviya 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 zviri pachena zvakajeka kune munhu wese. Tiri kuona zvakare kuti mugore ra2024 Zimbabwe ndiyo ichava chairman weSADC.
Pangaita dambudziko rei ipapo?
Zvino kana chisachigaro vari ivo vanenge vachitombunyikidza kodzero, unoshaya kuti mumwe anodzora mumwe kuSADC kwacho ndiani? Kweswatini 2023 takatoona kutanga kwaJanuary kuchitouraiwa vatulani maseko mumwewo avo vaimiririra kodzero dzevanhu zvakanyanya.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe NGO Forum waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende inoti inoda hukama nekudyidzana nedzimwe nyika uye haina zvaingaita kana nyika dzakadai seAmerica dzikaramba kudyidzana nayo sezvo dziri nyika dzakazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muchikamu chekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaRichard Mahomva vati havashamiswe nemashoko ehurumende yeAmerica kuti haichabatsira Zimbabwe mukutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti zvayo kunze. America inoti haina kufara nenyaya yemafambisirwo akaitwa sarudzo dzegore rapera uye kupambwa nekumbunyikidzwa kwevanopikisa. Asi vamahomva vanoti ishiri nemuririro wayo.
Hatifane kushamisika nekuti America hapana payakambotsigira kuda kwesaridzo inogadza ZANU-PF mutungamiriri weZimbabwe.
Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, muhurukuro yavakaita nezuro muHarare neStudio 7, vakati Zimbabwe yega ndiyo yakavimbisa kuita sarudzo dzakachena, asi yakakundikana.
We felt that the elections fell short of regional and international standards.
And quite honestly, we're not alone. Panoitwa sarudzo dzepasi rese. Aya asi maonero edu chete, asi zvakataurwa nevakawanda, vaiongorora sarudzo kusanganisira vemuSADC.
Amai French vakatiwo vanoshushikana zvakanyanya nemhirizhonga yakaitika.
Tiri kushushikana nezviitiko zvakaitika mushure mesarudzo, kunyanya mhirizhonga kunhengo dzevanopikisa nevatsigiri vavo. Vamwe vakakuvadzwa, vamwe vakaurawa. Mashoko edu kuhurumende ndeyekuti vatange kufamba munzira dzeutongi hwejekerere.
Vamahomva vati Zimbabwe neAmerica inyika dzakaenzana uye America inofanirwa kutambira zvakasarudzwa nevana veZimbabwe.
Kuti imwe nyika inoda kupa mutemo kune dzimwe nyika chinhu chinenge chisingagami chiriki and pakaitika sarudzo dzisina kupokana. Tinenge takatarisirawo kuti dzimwe nyikawo dzinoshamaridzana neZimbabwe dzigashire.
Izvi zvatsigirwa navaInnocent Ndori Kanda vanotsigira bato reZANU-PF.
Chavari kuita apa chete kuda kusotesa, kunyongosva nekukonzeresa shavashava muZimbabwe.
Imwe nyanzvi mune zvekudyidzana nedzimwe nyika vaAlois Mutizira vatiwo America haisi kuremekedza Zimbabwe.
Nyika iyoyo iri kuramba kunge ichipindirwa matongerwo enyika nedzimwewo nyika iyo inoda kuramba ichitongwa dzimwe nyika. Saka mune maonero angu tinoona kuti United States inoda kubata chibaro nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vapokana nemashoko ehurumende aya.
Kana masarudzo dzisina famba zvakanaka, zvinoreva kuti hurumende inenge iripo inenge isiri hurumende iri pamutemo, uye zvinenge isiri hurumende inokuirirana pakati pevana veZimbabwe ndo hurumende yatinoda. Saka zvinonetsa kushanda nehurumende isina mandate yakakwana.
Mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti Zimbabwe ishamwari yavo ose angori manyautsa mukanwa. Okuonyanzvi munyaya dzezvopfumi dziri kuyambira kuti pasina rutsigiro rweAmerica panyaya yezvikwereti, upfumi hweZimbabwe unogona kugwadama. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Department raburitsa mashoko richiyambira vanhu vari kunzvimbo dzakaderera kunyanya kuti vangwarire mafashamo emvura, dutu mpengo remhepo uye mheni kutanga nhasi kusvika nemusi wemugovera. Kuchipinge pane motokari mbiri dzawirwa nemuti wadonha nekuda kwemhepo. Nhasi kwanayawo mvura yakawanda kunzvimbo dzakaita seBinga neMount Darwin. Mangwana mvura yakawanda iri kutarisirwa kunaya kunzvimbo dziri kuChamembe kweMatabeleland North, Matabeleland South nemuguta reBulawayo. Vanhu vari kuyambirwa kuti vasaedze kuyambuka nzizi dzakazara kana kuhwanda pasi pemiti sezvo vachigona kurohwa nemheni. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe mukuru mubazi reMet Department vaJames Ngoma.
Pachaita mvura zhinji inenge ichinaya munzvimbo dzakawanda, apo tiri kutarisira kuti mvura yakati wandirei inenge ichinaya apo tinotipa main watershed panotarisira munzvimbo dzakaita seBulawayo, Gweru, Harare, zvichibuda kuna Nyanga, uko tinotarisira kuti dzizi dzedu ndidzi dzinowanzotangira.
Ndezvipi zvamuri kutarisira pamazuva iwaya aya?
Vagari venzvimbo idzi vatarisire toita mafashama emvura ayo anokwanisa kuyeredza dzimota. Kana vasvika pamarwizi vatarisire kuti vanotarisira kuti vasayambuke nzizi kana vasingaone kuti pavari kufamba pakaita se. Izvo zvinotarisira kuti kana 30 centimeters dzemvura chaidzo dzinokwanisa kukonzera njodzi.
Nyaya dzemipande, mabhanang'ana kana mheni zvinopindawo papi mumazuva akaita satakatarisana nawayo?
Pane nhau yelightning yatinotiyo pachirungu lightning and thunder, which might affect a person chero ari kure se, kuti noti kana ukanzwa kaona lightning iri kure chero pauri pari pasina makore, that lightning bolt inokwanisa kurova chero uri kure se, vachinoti iyo kana ukakwanisa counter up to 30 seconds uri paona lightning satwanzwa mabhanang'ana unenge usiri safe. Tinotarisira kuti kaona izvo zvichiitika one kauri mukati medzimba.
Ndeipi chenjedzo yamungapaimi kumhuri yeZimbabwe maererano nemvura zhinji iri kuuyai?
Pamusoro paizvozvo tinoti vatarisire vana nevanhu vakuru kana kwakunaya kuti vasavaonekwa vachiyambuka nzizi kana kuti vatinoti mawetland apnosakatifana kunoitika maflood anoitika kunguva shomanana achikwanisa kuyeredza chero motokari chero dzimba chaidzo nzvimbo dzaka
Mumwe mukuru mubazi reMet Department vaJames Ngoma vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reInternational Court of Justice riri pasi peUnited Nations ratanga nhasi kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare iri neSouth Africa iyo iri kuti Israel iri kupara mhosva dzehondo kana kuti genocide muGaza. South Africa iri kuda kuti hondo iyi imbomiswa, asi Israel iri kuti iri kurwisa chikwata cheHamas chakatanga kuishokosva musi wa7 gumi guru pachakairwisa. Asi gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Antony Blinken, vari kushanya kuEgypt nhasi kuedza kumisa hondo iyi, vanoti nyaya yeSouth Africa haina humbo hwakati tswikite. America inotsigira Israel ichiti Hamas inopfurikidza mwero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere.
Panopomerwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi, chirudzi kange dziri diki zvakaita sei kana kunge achiita semanyepo kana kunge zvichiita sei, asi kana pataurwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi, zvakakosha zvikuru kuti pawane kwematanho anofanirwa kunge achitorwa ari pamutemo, kuti nyaya idzodzo dziongororwe nekurekwa kuti dzakamira sei.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nokuti kazhinji kese zvinoitika ndezvekuti vanhu vanozopepuka, vanhu vapera nekupondwa. Mukaona majenoside ose akaitika, vanhu vaingotanga vachiona semafani fani, asi vanhu vose vanozochema nekuzoregreta after some time. Zvinhu zvatodi zvatoitika.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Zvakaitika kuEurope, kurayiwa kwemajuzi, kurayiwa kwematutsi nemahutu, vanhu vanenge vachitora zvinhu izvozvo sezvinhu zvisina basa, asi vanhu vose vanozotipembeni vanhu vapera nekupondwa. Saka ndinoona sokuti kuinda kwaitisa South Africa nyaya iyi kudare redzimhosva chidanho chikuru chinoita kuti nyaya iyi iongororwe, uye danho guru rinoita kuti pange pane kurestraina vanhu vari kuita hondo iyi.
Iyo South Africa ine maoko akachena here panyaya dzekurwira kodzero dzevamwe pasi rino?
Chinoshamisika ndechekuti South Africa inaifanira kunge ichinge ichishanda pose panopomerwa nyaya dzekupondwa kwemarudzi. South Africa hatina kuiona ichiita anything kana kutora madanho kupondwa kunoitwa vanhu kuUkraine neRussia. Saka matorerwo achaitwa nyaya yeSouth Africa inobva yangotorwa sekuti nyaya dzezvematongerwo enyika pakati penyika dzekumabvazuva nedzekumadokera zuva. Izvozvezvo hazvifanira kunge zviri zvichiitika saizvozvo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nhasi kuti yave kutanga kurerutsa urongwa hwekuti vashanyi kubva kune dzimwe nyika vakwanise kuwana mavhiza zviri nyore. China yainge yadzika mitemo yekuomesera vanhu kuwana mavhiza munguva yekupararira zvakanyanya kwecovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo chimwe chopa kuti China ide kukwezva vashanyi vekune dzimwe nyika inyaya yekuti upfumi hwayo hunenge hwatidererei gore rino. Gakava rechishanu kana kuti debate kune vari kukwikwidza musarudzo dzekumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica rakaitwa muIowa. Vaviri vari pavatatu vari kutarisirwa kukunda musarudzo idzi, gavhuna veFlorida vaRon DeSantis uye vaimbomirira America kuUnited Nations amai Nikki Haley, ndo vanga vachinyanya kutatsurana. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vane rutsigiro rwakakura kudarika vamwe havana zvakare kupinda mugakava iri vachiti kupedza nguva sezvo vari kuziva kuti vachakunda. Amaya Haley navaDeSantis vakapedza nguva yakawanda vachitatsurana kwete kushora vaTrump. Gakava iri rakaziya maonero evari kukwikwidza nezvehondo pakati peIsrael neHamas, kurwisana kweRussia neUkraine uye nyaya yekuti America ingamisa sei vanhu vakawanda vari kupinda munyika iyi vachitsvaga upoteri vachibva nekuMexico kusanganisira vamwe vari kubva kuChina. Mumwe anga achikwikwidza uye vaimbove gavhuna veNew Jersey vaChrist Christ vakati vainge vabuda mukukwikwidzana uku. Vamwe vana veZimbabwe vari kushushikana nedanho rakaziviswa nezuro nemuzinda weAmerica muZimbabwe rekuti hurumende yeAmerica yabuda munhaurirano dzekupana mazano neZimbabwe kuti patsvagwe nzira dzekuti ingabhadhara sei zvikwerete zvainazvo kumabhanga pamwe nevamwe vanobatsira vachiti izvi zvichatoita kuti vana veZimbabwe varemedzwe zvakanyanya nemitero yakawanda uye iri pamusoro-soro. Vakamirira muzinda weAmerica muZimbabwe, amai Elaine French, vakazivisa izvi muhurukuro neStudio 7 neZuro. Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 17.7 bhiriyoni uye mitero kana kuti mari yazi pazvikwereti zvacho. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF mudunhu reBritain, Dr. Masimba Mavhaza, pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Chokutanga ndechekuti chinonzi kufamba zvakanaka kwesarudzo neAmerica kusandura hurumende, kubvisa hurumende inenge iripo vachisa yavo yavanoda. Saka kana yavo yavanoda ikasapinda, ndo zvavanenge vakudaidzira vakabata gotsi vachiti sarudzo yakafamba zvakanaka. Isu seZimbabwe nepasi rese tenderere tinoti isu sarudzo yekuZimbabwe yakafamba zvakanaka. Saka nyaya yeAmerica yekuti vari kuramba kuti batsira nekugadzisa zvikwereti zvatingadai tinazvo vachihwanda nemunwe, aiwa, ingori nyaya yekuda kupindira mumatongerwo enyika eimwe nyika ine kuzvitonga kuzere.
Vamasiye, munoti nedanho reAmerica pamwe nemashoko ataurwa naDr. Mavhaza?
Ya, ndinoona sekuti danho raitwa neAmerica is their right yokuita decision iyoyo yokuparticipata or not to participate. Kuda nenyaya yeforeign policy yavo vari kuonawo sekuti Zimbabwe, aiwa, parire zvino haichaiti kuti tifambidzane nayo because maelections avakaita angasina kumira zvakanaka in terms of maobservations avo. So izvozvo handione senge zvinhu zvakashata pakuti America haisikaroti harisi kukupai mari, of which handione sekuti zvinhu zvingave zvichitongotokonzeresa kuti America ive ichikachwa semakachiro ayo kuita.
Dr. Mavhaza, izvi zvaitwa neAmerica hazvisi zvinozoomeserawo nyika here, nokuti yakambenge yakavimbisa kuti ichaita sarudzo dzakachena kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo?
Chekutanga ndechekuti tagara tanga tiri kungonetswa tiri parumananzombe patanga takagadzikwa neAmerica nezvidhera. America yaona kuti haisina chikonzero chaingaramba ichitipa zveupfumi muZimbabwe. Saka yaekuwanda napo yaakutinyebera kuti maelections edu haana kufamba zvakanaka. America yakatipa masanctions. Pane dzimwe nzvimbo pano nepapo panga pakakanganisika, asi chokwadi ndechekuti zvakagadzirika, maelections akaenderera mberi. Kana opposition yakatobvuma ikatopindawo maelections haina kuramwa nekuti aiziva maelections ari pamusoro. Uyezve kukambena kwaita vachamisa vaitotaura vachiti iwo gore rino tiri kuhwina nekuti ZANU-PF haina mukana wekubiririra.
Regai tinzwe kuna vamasiye. Pindurai tinzwe vamasiye.
Ndochikashikambadza nezviri kutaura vamavhaza kuti nyaya yemasanctions yakakonzeresa kuti maballot papers ashayikwe. But tichitarisa kuti maballot papers aya aishayikwa kunzvimbo dziri less than 50 kilometers kubva panonzi panogadzirwa maballot papers acho, kunyanyanya semuHarare. Saka zvokuti kwai pakashayikwa mota yainzi inokwanisa kutravela padistance isingambotokwani kana 5 liters zvayo yedizil, zvinotoshamisa. Ende tinoona kuti munyika pane nyaya dzakawanda dzachimbobuda kunyanyanya nyaya dzecorruption. Ende ndinoshamisika kuti izvi zvinokonzeswa zvekare nenyaya yemasanctions here kana kuti inyaya yemismanagement yeeconomy iri kuita ZANU-PF. But zvisinei hazvo, nyaya iyi yatikutaura iyi inyaya ichakonzeresa kuti Zimbabwe irambe ichingoita dig pachirungu yatingati their own hole vasingabudi. Because pari zvino phase yatiri kupinda iyi yakauti iri kupinda Zimbabwe yanga iri phase yekuti vagadzirise atingati marelationships nedzimwe nyika. But mashoko anobuda achibuda seari kutaura nevamavhaza, mashoko anotaudza kuti ZANU-PF yacho haitorina hanya nevanhu, haitorina hanya nezvairi kuita.
Dr. Mavhaza, hamufunge here kuti pane dzimwe nzira dzinofanira kuitwa nebato renyu kana nehurumende kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe pane kungoramba ichitarisa kuna neAmerica?
No, pane nzira dzakawanda zvikuru dzatikushandisa sehurumende yeZimbabwe kugadzirisa matanho nekugadzirisa kuti nyika yedu inge ichibudirira. Zvaitwa neAmerica izvi vajonga ndo zviya zvatinoti pachikuru, aiwa, mutsindo webete hautadzise nzou kufamba. Saka kungotaura vagara havo vachizviita, vagara vachitiomesera, chidiso chavo chava chekuti nyika yeZimbabwe ipfugame, iyo vagopindira kana vachinge vakonzera nyonga nyonga vagoisa vavo vavanoda kuti vatonge Zimbabwe. Asi chiri kutifadza ndechekuti, aiwa, mwanyadenga anesu.
Vamasie, tingaona here hurumende ichibudirira kunge ichipedza zvikwerete kana kugadzisa matambudziko kunze kwenguva ramba ichichema nekuti zvirango ndozviri kutarisa nyika kuenda mberi.
Zimbabwe atenge inobudirira kana ZANU-PF yakachinja attitude yayo, especially kunyanya dzekurespekta hatikati kodzero dzevanhu nekurespektawo zvekare my international instruments ainenge iri obligated to. Nokuti pari zvino ini ndakaitarisa nyaya iyi ndinoona senge every year ZANU-PF inotsvaga excuse yokuti irambe iri pamasanctions kuti varambe vachiita zvavari kuita izvozvizvi.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare muTexas muno maAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Tombopinda munhau dzemitambo. Zvikwata makumi maviri nezvina zvinorura munhabvu muAfrica zvichange zvakaungana muIvory Coast kutanga mugovera kurwira mukombe mukuru weAFCON. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Asi Zimbabwe ichange isiko kumakundano aya sezvo nyika yaive yakadzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA pakatanga mitambo yemunzira yekuenda kumakundano aya. Asi kwese kwese nyaya yenhabvu irungotaurwa nezvayo ndeAFCON iyi nekuti achatora mukombe uyu ndiani. Vatambi vese vane mbiri kusanganisira Mohamed Salah weEgypt, Sadio Mane weSenegal, Andre Onana weCameroon, Riyad Mahrez weAlgeria na Victor Osimhen weNigeria vachange variko vachiita zvidavado. Asi veruzhinji kusanganisira aibotambira Capes United neMaurias, Dumisani Mpofu vanoti Senegal ndiyo iri kutora mukombe uyu zvekare.
Timu kune matimu 2 andotarisirwa kuti achatora but one of them ndiyo ichatora but ndototi Senegal. Senegal ichatora because vanhu vagara vari vese for a long time.
Materanga Lions akatora mukombe weAFCON uyu kekutanga muna 2022 apo vakarova Egypt mufinary. Senegal iri mugungano rimwe chete neGambia, Cameroon pamwe neGuinea. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinhirawo vachiti Senegal yakabatana zvekutora mukombe uyu zvekare.
Ndirikuona zvangu Senegal iri kuchazvidzokorodza zvakare nekuti chikwata cheSenegal aiwa havasati vanyanyo chinja timu yakatora mukombe uyu, which means vachine combination and vane maplayers ari experienced.
Asi Innocent Tembo oyo akambotambira Rio Tinto, Black Aces neHwange haasi kubvumirana nazvo achiti Morocco ndiyo ichaenda nechimuti.
Maonero angu andinoita matimu aya ari kutamba kuAfco andiri kutarisira kuti ichatora mukombe timu ya inonzi Morocco.
Zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zviri kumakundano aya zvinosanganisira Egypt iyo yakatora mukombe uyu kanomwe pamwe neNigeria, Ghana, Algeria, Tunisia neSouth Africa. Vatambi veSouth Africa vavimbiswa kutambidzwa mari inoita iyo madhora mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica pamunhu wega wega kana vasimudza mukombe uyu. Zvimwe zvikwata zvichange zviriko kumakundano aya eMauritania, Namibia, Mali, Zambia, Tanzania, DR Congo, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Cape Verde, Angola, Mozambique neBurkina Faso. Ivory Coast neGuinea-Bissau ndedzo dziri kuvhura AFCON 2023 musi wa 13 mwedzi uno. Finally iriko musi wa 11 kukadzi. Vachatora mukombe uyu vachatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa mararamiro ari kuitwa nemadzimai panguva yemitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa nekuda kweupfumi husina kugadzikana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla ka 11 kuZibandlela 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Leyo mali iyanceda iparty yezano PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama regalias, isponswe abantu bayeboshaya abantu nekuchisa imizi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelete zeZimbabwe.
Kwakolano ayakhiwa izandi isebenzisa umthundo esikhathi sokukhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekanga ngesilungu abakuthi yidizayineli.
Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyeke iSouth Africa edalele International Court of Justice isethesa iIsrael umlando ukwenza umbhuqazo eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelete zeZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula ilungelo loluntu njalo aliqhutshwanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Kodwa abakubandla libusayo bathi elemelika lihlezi liqophe eleZimbabwe kwezombusazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma le Studio 7, unkosikazi Alien French uthe elemelika kalisoze liphatheke kuhlelo lweZimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance lona oluhlose ukusiza eleZimbabwe ukuba libhadale imali elayebolekwa ngamabhanga aphandle kwelizwe. Uthe uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo ngoncwabakazi ngomnyaka ophelileyo. Unkosikazi French uthi loba kunjalo bazaqhubekela phambili besekela abantu beZimbabwe.
We felt that the elections fell short of regional and international standards, and quite honestly we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same.
Unkosikazi French uthe ukuze leZimbabwe lenelise ukukhulumisana namazwe aphandle ngendaba zesikwelede selizwe esifika phose amabhiliyoni angamachumi amabili 17.7 billion kumele leZimbabwe lihloniphe ilungelo likaZulu. Uthe ngenxa yokuswelakala kombuso wentando kaZulu ubudlelwano phakathi kwamazwe la ubumi manzonzo. Lokho kugcizelelwe nguZulu weZimbabwe ingcitshi lamabandla aphikisayo abathi ibandla leZANU PF kalisoze linelise ukukhulumisana lamanye amazwe ngenxa yombuso walo ophambana lentando kaZulu. Omunye ogcizelele kulokhu isikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu akumangalisi ngoba iZANU PF kayilandeli okwavunyelwa nayo ngesikhathi kusenziwa imihlangano yokubhadala izikwelede zelizwe leli.
Akusibangalisi ke ukuthi abantu beAmerica, izimeli zeAmerica sezikhalalileke uhlelo lokuncedisa iZimbabwe ukuthi lengisize izikwelede zayo, besithi bona ukhetho lwezenziwa eZimbabwe zange luhambe kuhle, njalo iZimbabwe ehluleka ke ukulandela imilayo ekhona ke efuze bayilandele.
Lokhu kusekelwe yingcitshi kwezombusazo omnumzana yeBert Jamuka okubandla lePeople's Unity Party yena othi ibandla leZANU PF lilodwa alisoze lenelise ukukhulumisana lele melika.
Inkinga ineZimbabwe neZANU PF party
bayalunikwa uncedo lwangaphandle namanye ama organizations afana nobo IMF namanye amazwe anama organizations amaningi. Kodwa leyo mali ayincedi abantwana beZimbabwe, leyo mali iyanceda iparty yezano PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama regalias, isponswe abantu baye boshaya abantu nekuchisa imizi nokuabducta abantu.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Cupid Dube uthi akumangalizi ukuba amanye amazwe alakho kulandela lokhu osokwethulwe ngelemelika.
Sebengasukuma benze khonokho abakwenzayo, but iZimbabwe kayilwisani lomuntu, iZimbabwe kayilasitha, iZimbabwe ngumngani womuntu wonke.
Omela uhulumende engumholi wokugatsha lwezokukhitshwa kwembiko phandle kwelizwe umnumzana Richard Mawomva uthi uhulumende kalani lalokho okuchiwo ngelemelika.
IZimbabwe iyaqhubeka isenza okuphathelane lokuqinisa ubudlelwane bayo lamanye amazwe, kungakhathalekile ukuthi abanye kumbe ezinye izizwe ukuthi zikubona njani.
Ezinye ingcwethi ezibona ngokudlelana kwamanye amazwe omhlaba zithi okuhlala kukhulunywa ngumnangagwa ukuthi eZimbabwe lilobudlelwano obuhle lamazwe womhlaba yikusoma njengoba abaningi besithi uyaphanga athembise okuningi lokuloba izivumelwano kodwa engasoze afeze lezo zithembiso lokulandela izinqumo zezivumelwano lezi. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zixwayisa ukuthi nxa elemelika lingavala uncedo lwayo lwemali, umnotho weZimbabwe uyahle ubhidlike. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeCount Republic of Lawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Umgwaqo lo wafakwa ngumphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Oyemela iCount Republic edalele ephalamende engowebandla eliphikisayo ele-TCC umnumzana Phasho Sibanda uthi umgwaqo lo wakhiwa kungaziswa ngomanjinela bekhansili yakoBulawayo. Asimzweni echasisa.
Umgwaqo lo wayakhiwa izandla isebenzisa umthu lesikhathi sokukhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekanga ngesilunga wakuthi yi-drainage. Ngokunjalo nxa izulu lisina amanzi agelezela ezindlini kunokuthi amanzi ageleze kuhle. So sinesimo sokuthi abantu nxa izulu selisina so sebesuka besiya emakhaya bechiya idolobho ngenxa yezulu. Kungenxa yokuthi ngomgwaqo wakhe wayo ngokungekho kahle. So sinabantu abaningi kakhulu abakhalayo bethwele kanzima ngenxa yomgwaqo nalowo.
Udubo lolu ludubo olunganani ebantwini beCount Republic laphana?
Into enkulu kakhulu mfowethu, ngoba nxa izulu lisina manzi egelezela emzini wakho engena ekitchen, engena esitting room, engena emabedroom, asonto ongadlala ngayo nxa into yakhona isiphazamisa ukulala kwakho. Njalo nxa sikhuluma ngento ephazamisa izinto eziningi kakhulu, asonto esingadlala ngayo serious.
Pho laphana akusela nhlelo ezenziwayo zokuthi kube kulungiswa umgwaqo?
Sisazama lo council unkosinathi wobe mpofu ukuthi sizwe kwabe councilini ukuthi njengoba beyibo abanikazi bomgwaqo ungaqhutshekwa uqediswe njani, kungasetshenziswa kanjani. So lokhu sisazama sibiselwe emuva ngoba kukhanya ngani liyana kwakuyi-project e-government hayi e-council.
Into engaphathisa laphana kungaba yikuyini?
Ukuthi i-project lana yomgwaqo iqhutshe yenziwe kuhle kodwa yenziwe ngendlela yokuthi kayiphazamisi isimo zabantu. Esikutshoyo ukuthi kakusetshenzelwane lapho manjinela be-council, hayi ukuthi abantu bebuye bezisebenzela bona besithi babika umkhokheli ungafika uzithuthela kuphela utshela abantu ukuthi usebenza. So ubuza ukuthi okukhona kuyini, amanjinela abasebenza njani, bekutshela ukuthi imephu yakoBulawayo itsho ukuthi lapha kube lomgwaqo, lapha kube nendlu, lapha kube neclinic, ngoba ungaphi ungapho ukufika ubeka nje kuphela. Siyaba lesimo solesi sesibhekane laso.
Umnumzana Phasho Sibanda wayengumeli weCount Republic njalo ulilunga lebandla le-TCC. asenelisanga ukuxoxa lomnumzana Mthuli Ncube njengoba incingo zakhe ebezingangeni kodwa isikhulumeli sebandla lezano PF kobulawayo umnumzana Archibald Chiponda uthi akagatholi izikhalazo ngenxa yomgwaqo lo. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho yemandebeleni eRural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesisibi kakhulu kulumango njalo abantu abaningi badinga ukuphathiswa ngokudla. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso yeWorld Food Program isithi ikhangelele ukuphathisa abalambayo emaphandleni abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 270,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ngenyanga edluleyo, abenhlanganiso le babambisane lohulumende kanye labenhlanganiso ye-UNICEF basungula uhlelo lokulwisana lendlala eZimbabwe olwe Food Deficit Mitigation Strategy Program olukhangelele ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezintathu i-2.7 million emaphandleni ngokudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nomkhokheli we-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Izinga lokusweleka kokudla emakhaya solusebangeni olunzima kakhulu kakhulukazi sikhangele ukuthi abantu baveleka bazange baba lesivuno esihle nyakenye lokuthi lonyaka izulu kalikho, abantu baphakathi kwenkalakatha yendlala esabekayo, abantu bathwele nzima, abala lapha abangathola khona ukudla. Sikhangele njalo futhi lokuthi umumo wezomnotho mubi kakhulu, abantu imali yokuthi bathenge ukudla emavinkilini kabalayo, lokhu kusabalale kakhulu emakhaya lapho kugcwele khona abantu abampofu abangasebenziyo abangelwa ndlela yokuthi bangathola njani imali ukuze benelise ukuthi bathenge ukudla. Iyadingakala ukuthi uhulumende aqale ukungenela ngesiphangiphangi ngoba abantu baphakathi kobunzima abesabekayo. Isisombuluko ukuthi uhulumende aqalise ukuthi abone indlela zokuqeda lobu bunzima abantu ababhekane labo.
Iziphi indawo Ndlovu lapho lisebenzela khona ongathi hayi lapha indlala isitshaye kwazwela mpela abantu sebedinga ukuphathiswa ngokudla?
Sisebenza kakhulu eMathebelele North ngenhla yaseMandebeleni ikakhulu kuzigaba zeLupane, Cholocho, eNkayi. Lezi ndawo kunzima kakhulu phose kizo zonke iziqinti zangkhona kulobunzima kakhulu, abantu kabatholanga vele ukudla kusukela nyakenye. So kungakho-ke le yindla ngumnyaka wesibili ulandelana abantu bengelalutho, isivuno silokho sincipha. Engakutsho ukuthi zonke lezi ndawo ezontathu engiziqambileyo, iCholocho, Nkayi, Lupane, isimo sibi kakhulu, abantu baphakathi kwendlala esabe kayo, abantu abala kudla, abantu badinga usizo lwezinhlanganiso ezizimeleyo la kuhulumende ukuthi batholiswe ukudla. Ayisizo zodwa zone zontathu engakutsho ngilesiqiniseko ukuthi iMathebelele North yonke iphakathi kwendlala esabekayo. Zonke iziqinti zakhona ama districts iyagalula edlaleni kulobunzima sibilo obukhulu kakhulu. Indawana zonke abantu abasahlalisekanga ngenxa yendlala leyi.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho emandebeleni eRural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo oweStudio 7 eseLupane. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa umbono kahulumende ibe liphutha ngoba umphathi ntambo obona ngenhlelo zokuphathisa uzulu ezesocial welfare umnumzana July Moyo ubengabambeki ecingweni. Kodwa useke watsho ngaphambilini ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe encedisana nenhlanganiso zamazwe omhlaba ezizimele ezigoqela World Food Program, UNICEF lezinye ukuphathisa abalambayo. Udaba oluphanyekwe yiSouth Africa edalele International Court of Justice isethe sayi Israel umlando owenza umbhiqazwe eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. iSouth Africa ifuna ukuthi leli dalele mise impi eGaza lapho iIsrael efuna ukuqeda khona ibutho leHamas elafaka kuluhlu lwama-terrorist yiMelika, iEU lamanye amazwe kulandela ukuhlasela kwalo eleIsrael ngomfumfu nyakenye. I-Israel yona iyawulandula lo mlando. Inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu izolo uthe amabutho akhe azama ngazo zonke indlela ukuvikela abantu abangahlomanga, njalo esethe sayibutho leHamas umlando wokucatha ngabantu abamsulwa kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ngilubona kuludaba oluhle kakhulu, ikakhulu ku-South Africa. Ngilubona vele lungayisi ukuthi ngolomthetho kuphela, kodwa kuyikufaka i-political statement esingathi khona kuyikutsho okwezombangazwe ukuthi i-South Africa ifune ukuthi izive ngokuthi yona isekela ukuziphatha kahle okwama-human rights nxa isiyamangalela i-Israel. Esingathi ngenye indlela ine-moral sense, inika i-political morality enhle kakhulu, enika umfanekiso omuhle kakhulu. Njalo inganconywa ukuthi abantu abahlukunyezwa vele badinga umuntu omalawo. So ke iSouth Africa lapho ikwenze kahle, kodwa ke sokuzayifaka ku-spotlight ukuthi sizibuze ukuthi emazweni njengabo Zimbabwe sasibone besekela iZanu isenza kabi, ngabe kuthiwa bathatha khona lokho abakwenza e-Israel bakusebenzise even khona phezulu eZimbabwe ukuqilwa khona ukhetho kube njani? Kube kungasiza kakhulu, mbona ngathi kube kuzabanika isithombe esihle kakhulu abe South Africa nxa kufakwa phezu kwakhona lokhu abakwenza e-Israel.
Sibone njalo iMelika isimale Israel kulolu daba, ubona sengathi lokhu kungaphazamisa na ukukhululeka kwedalele UN court leli?
Ye, vele ukukhululeka kwedalelo sokuyaphazamiseka. Sihleli sikutsho vele ukuthi iAmerica yiyo vele esuka iephethe intambo e-Israel ngenye indlela. Yiyo futhi ezabe kuyikuthi i-UN idonswa yi-America ngamatomo. Kutsho ukuthi i-America nxa ingakufuni ukuthula namhlanje e-Israel e-Palestine, kungaba khona ukuthula kungakasi elakusasa ila. Kodwa vele yiyo eluhlupho, njalo labo bantu amajaji zona lawa layo asikwazi kahle ukuthi bazabe bekhululeke kanganani.
Abanye abeZimbabwe bathi okwenziwe yeSouth Africa yinto ezaphathisa abanye abangabe behlangana lo mbhuqazo ukuthi labo bebekwazi ukuthi bengaya ngaphi nxa bedinga usizo. Lokhu ukubona njani?
Ye, iSouth Africa ibingaba ngumthunzi omuhle, ibe lidumba lokuthi khona bacatshe abantu abama-genocide. Kodwa uhlupho lweSouth Africa yikuthi impilo yayo eningi izenza ibe ngathi ililizwe laphetsheya elingekho e-Africa. Ama-genocide awe-Africa, Rwanda, iGugraund yemathebelelendi kabazisondezi kakhulu kuzo zona lezo. Izinto ezenzakala e-Africa bona kuba ngathi abekho e-Africa ngendlela esibona kusenzakala ngayo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube yingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Elemelika seliphumile kuhlelo lokuhlawula kwezikelede zakwele Zimbabwe lamabhanga achiyeneyo Always Zimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance lisithi ele Zimbabwe lephula ilungelo likaZulu njalo kaliqhubanga kahle ukhetho ngomnyaka owedluleyo. Lokhu kwethule ngunkosikazi Elaine French izolo kungxoxa yenze le Studio 7 lapho akhulume kabanzi ngokukhathaza elemelika okugoqela njalo obukhohlakali lokunye. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi elemelika kalithakazeleli inguquko enziwa nguhulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gudamu Nsaka okubandla leZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change. Umunsaka usungula lengxoxo.
Yikho esihlala sikwazi ukubana iAmerika yona ngwayo ayilancedo efuna ukuthi ilufake eZimbabwe. Ngikhumbula ukuthi saqalisa ukwehluleka ukubhadala izikweletu zethu kusukela ngo-2008 lapha okwaba khona le crisis e-economy yethu ngemva kokubana sebelethe ama-apets abo ama-opposition ukuthi ezosiphambanisa ikoqasa khona ubunzima bethu. Ngakho ke yibo abatshona betela ipetro emlilweni kubana kuvuthe sibili. So akungalisi ukubana sebephumele njalo mangalisi ukubana bekhale ngokhetho lwethu ngoba isikho kade kukhangelela election after election abe bekhale ukuthi ZANU-PF idliwe. Abantu beZimbabwe bethi hatshi thina sivotela iZANU-PF. Kungaphuma kuyikho sebeqalisa ukuphuma leningi. Ngaviki aphelile bebekhuluma ngokusifaka kuma-sanctions. I think ngumunye alaba abafuna ukubafaka kuma-sanctions abakakhulumile list labo siyakwazi ukuthi bafuna ukungezelela ngenxa yanale ukuqamba mangokubana ukhethwa luhambanga kuhle. So yikho abakwenzayo, yikho kwenza i-America. So ku-debt clearing strategy leyo asivele sibese kukhangelele ukubana bayayala ukuqhubeka.
Baba Mlalazi.
Ya, i-America njengelizwe lile mvumo yokubana li handle izinto ngendlela elifuna ngazo. Kodwa ke I think ukuthi sithatha isikhathi sikhangela kwa-America siyabe sidlala. I-problem ingakithi, we have an elephant in the living room. I-elephant le that is in the living room ikwehluleka ukubusa ilizwe lethu kakuhle. Kufanele sike sikhangele ukubana sifike njani ukubana ilizwe libe lesikweledi esikhulu kangaka. Lize libe yi-basket case. Ikwehluleka ukubusa ngiyakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho izinto ezingani ziqhubeka kakuhle. Uminister of Finance wayehlale esithi you eat what you kill. Kodwa uhulumende weZANU-PF since 1980 has been eating without any production. Asikhumbule ukuthi ilizwe lakithi alila production, alila export ngaphandle kwalokho okutshontshwayo njengegolide le-diamond and other things. Agula proper production. So singafuna ukublema ezinye izinto ezinjengama sanctions landi. IZimbabwe isilolizwe lokuqala ukubana libe lama sanctions. Amaninga kakhulu amazwe asaba lama sanctions including South Africa, including Ian Smith owaye kuma sanctions but babe senelisa ukubana ba function ngenxa yokubana they were eating what they were killing. Thina siyaluta day in day out. That is where our challenge is. Ama election iba ngeyinye yezinto ngoba kuhlala kugongodwana the political culture that was cultivated, that is being cultivated by ZANU-PF is a bad political culture which becomes bad for our economy.
Yeah, Baba Msanga, ngena khona baba.
Enyamangala ngokuthiwa ngumfowethu lapha. Umfowethu awumele ekuqasi ukunanzelana ikubana isikweletu seZimbabwe aso sikweletu okungaba yisikweletu esimangalisayo. Ungafuna ukuthatha kuthuthele ama-African countries ale sikweletu uyathola ukubana Zimbabwe ayitholakali khonapho ngoba isikweletu sethu sincane kakhulu. Uhlupho lwethu ukuthi silwa lamakhiya wona lawo awe-America. Ama-sanctions abatshoyo ananzeleli ukubana i-America ukwenza kwayo konke lokhu bathi ngenxa ama-sanctions. Akulanto emangalisayo ngokuyisikweleti esilakho. Umele unanzele ukubana nxa thina singela i-capacity ukubana sibole njengalokho esikho khona kule izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenze thina lapha elizweni mana ngitshela umfo wethu lapha ubana iZimbabwe is being very well ungakhangela big projections and lokwenzakalayo Zimbabwe is the fastest growing economy in the sub-Sahara okwakhathesi ngenxa yokuthi ama export ethu ayaphambili. Our plans of payment is very healthy as Zimbabwe. Since the exporter is more than what we are importing. Katesi, since it's sufficient, as it's obtaining Ush, Wamanya Azwe, since it's Limela, Lapa is Zimbabwe, Ning Uching Sag.
Inking as Lyra Zimbabwe, a silly leadership crisis. A Suga Futi created ama false narratives. Which is very unfortunate. Umfowe to at his age believes the things that he's saying. Angafundiswa ngeindoda yakuchuma headmaster wami. Yathi the worst lie ever told is the lie that is told to oneself. Sizitshela amanga, my brother, into esibulele izwe leZimbabwe corruption. Okwafika esikhathini sokuthi iBretton Woods institutions zithi iZimbabwe kasayiniki kubana sasithatha singabhadala. Njalo sazibulalela ethi economy by not producing. Ngoba uma usithi kathesi we are producing our food. Which food are you talking about? Sisiyehluleka year in, year out, we are giving ama farmers wethu ama inputs. We have not taught our farmers to be self-sustainable.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Nsaka, okubandla leZanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7. KwezeMelika, iziphathamandla zikahulumende weleMelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bachaphe umngcele okungekho emthethweni liyaliqansa osekubangele ukuthi kwesathelwe ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele Melika ukwedlula abakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina mbona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump uthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Nesikhathi sokusiya i-CRC isikhathi sokukhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create enye into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then issue that Trump becomes a benchmark or ukuthi hayi kwake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump.
Siyaxolisa asiliphanga udaba oluyilwe besifuna ukuthi siliphe udaba lolu luzalandela kuhlelo olulandelayo. Lingakhohlwa iLive Talk elandelayo namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla osokudala ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abanengi ikakhulu abesifazane abayibo inengi labo abaselela imuli. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi eMelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelede zeZimbabwe. Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibika zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyekwe yiSouth Africa edalele International Court of Justice isethesayi Israel umlando luqalise ukwahlulelwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.